manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu Gumiguru 5 2016 Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya yakaomesa kwazvo. Hozi vana vachakwanisa kana kuita zvavanokwanisa kana kubhadhara rendi kana kubhadhara vana chikoro, maschool fees vachakwanisa nekuti mari yavari kupiwa maishoma zvakanyanyisa.
Vanhu vakawanda munyika vave kunetsekana nekushayikwa kwemari mumabhanga kubva hurumende zvayakazivisa kuti ichaparura mabond notes mwedzi uno. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa naGovernor weRBZ Dr. John Mangujga vopinda mumisangano yeIMF neWorld Bank yepagore muWashington DC. Chief Inspector Henry Dowa naCaptain Faster Edmore Gono vekuZimbabwe National Army Vodongwa sevanhu vaviri vakapamba vakariboni nyemba avo vakambotsa katika gore rapera muna kubvumbi kuchiredzi mudundu remasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemabhanga vanonzi vava kuti munhu anokwanisa kutora madhora makumi mashanu chete izvo zvaita kuti veruzhinji vagunun'une nemamiriro aita zvinhu munyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vanhu vazhinji muHarare vataura neStudio 7 vanoti havasi kufara nekushayiwa mari kwavari kuita mumabhanga sezvo dambudziko rekushayikwa kwemari richiramba richikura zuva nezuva. Mumwe wevanhu ava vaBernard Jakeja avo vanogara mumusha webudiriro vanoti vamukira runyanhiriri vakananga pakati pedhorobha nechinangwa chekuti vakwanise kutora mari kubhanga asi vaswera vakagarira guyo sembwa mumutsetse wepabhanga.
Nyaya yemari izvezvi ndatobva paZB ndeida kunotora mari yangu ndaudzwa kunzi mukati hamuna mari enda paATM. Ndikaenda paATM pane rimwe branchi ravo panzi hamusina mari muATM. Ndaenda pane rimwe bhengi kukanzi mukati mata akupa $50 pamwe.
Mumwe mugari wekumbare vaManson Rukovo avo vanoita basa rekuodha zvinhu vachitengesa vati basa ravo rave patambo sezvo vachida mari yakawanda pazuva yekuti vakwanise kuita basa ravo.
Nyaya yakaomesa kwazvo. Hozi vana vachakwanisa kana kuita zvavanokwanisa kana kubhadhara rendi kana kubhadhara vana chikoro, maschool fees vachakwanisa.
Hatina kukwanisa kutaura nemukuru wesangano remabhanga reBankers Association of Zimbabwe, amai Charity Jinya, kutinzwe divi remabhanga panyaya yekupa veruzhinji madhora makumi mashanu chete pazuva iyi. Asi mumwe mushandi wemune rimwe bhanga asina kuda kutaura zita rake uye kubuda pamhepo ati chiri kunyanyonetsa ndechekuti vanhu vazhinji havazi kuisa mari dzavo kumabhanga zviri kukonzera kuti vemabhanga vashaye mari yekuzopa vanhu. Vachakezha vati vanoona sekuti dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga iri riri kukonzerwa neurongwa hwehurumende hwekuda kuunza mabond notes mukupera kwemwedzi uno. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara avo vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vakasatambira mabond notes aya dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga rinogona kuramba rakapfunya chisero munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, misangano yepagore yeInternational Monetary Fund neWorld Bank iri kuenderera mberi muWashington DC muno muAmerica. Vari kutungamira chikwata cheZimbabwe igurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa uye Governor weRBZ Dr. John Mangujga. vachinamasa naDr. Mangudya nezuro vakapinda mumusangano wemakurukota ezvemari emuAfrica wakaitwa nesangano reMacroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa. Apo vakaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekuratidzira kuri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica, sezvo kuratidzira uku kuri kukanganisa mimwe misangano yavo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navachinamasa.
Tinenge tiri kuita misangano semashareholder eWorld Bank naIMF sondorino. So tauya kuzonge tiripo pamisangano ipapo. Ingati ndo chikuru chatunza kuno. Asi tinotora mukana wekuuya kuno kuti tinge tiri kusangana nehama neshamwari dzotinoshanda nadzo munyaya dzezvemari dzinenge wachibva kunyika dzakasiyana siyana. So tiri muno kusangana nema financial institutions in ma side meetings. Ingati ndizvo ndingade kuti tiri kuudza izvozvo.
Pari zvino muchawana mukana here wekuenda kumisangano nemasangano akadai seIMF neWorld Bank?
Ndizvo tataurira izvozvo. Tinofanira kutoenda. Ndizvo taurira. Ndochikuru chotaurira. Asi tinotorawo mukana kuti tione vamwe vasiri IMF neWorld Bank.
Asi katatiri kuona vamwe vanhu vachiratidzira vachiti ivo zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuti hazvisi kuda kuona masangano akadai seWorld Bank neIMF zvichipa Zimbabwe mari.
Isisu zvinototika shamadzawo kuti shuwa shuwa muZimbabwe anoda nyika yake nevanhu vake angafambe pasi pose atishoropodza nekurambidza vari kuda kuti washande nesu, vari kuda kuti wadyidzane nesu, wata waudza kuti wasaite izvozvo. Zvinoratidza izvozvo izvo kuti munhu uyu kana masangano aya haana hanya neZimbabwe, haana hanya neruzhinji rweZimbabwe. Wanotoona nhamo yeZimbabwe iriyo pundutso yavo zvichireva kuti pane zvavari kuwana pakuita izvozvo.
Tinoonazve panguva iyo ino vakawanda vari kuchema-chema panyaya yemuhoro haisi kuwanikwa, uyezve tiri kuona kuti pachauya mabond notes. Zvakamira sei panyaya iyo?
Mabond notes ari kuuya. Chekutanga, tiri kuda kuti tipe mubayiro yotinoti incentive bonus kune avo vari kutiunzira foreign currency. Zvino isu tiri kuti tiwandudze zvekutengesa kune dzimwe nyika. Tinofanira kukurudzira avo vanotengesa kune dzimwe nyika, maexporters.
Gurukota runoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vachitaura muno muWashington DC naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora pagore kuburikidza nenyaya yeuori. Mapurisa nevamwe vakuru muhurumende ndo vanonzi vari pamberi mukuita nyaya dzezveuori. Gore rapera, Zimbabwe yakanzi iri pachinhano chezana nemakumi mashanu panyika zana nemakumi matanhatu nesere dzakaongororwa. Vamwe vanonzi vari kuita zveuori makanzura uye mapazi edzidzo. Chief Inspector Henry Dowa veZRP naCaptain Faster Edmore Gono vekuZimbabwe National Army vadomwa sevanhu vaviri vakapamba vakariboni nyemba avakambotsakatika gore rapera muna kubvumbi kuchiredzi kumasvingo. Vanyemba pari zvino vanonzi vakahwanda uye vanoti vanoda kutanga vapiwa chivimbiso chekuti havazoitwika firamberi vakabuda pachena. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission riri kukurudzira mapurisa nemauto kuti aongorore kutsakatika kwavanyemba uku. Mutorodo wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro iri riri mumaoko eStudio 7 rakaturwa kudare reparamende rakanzi ZHRC/C10041/15. Sangano reZHRC riri kukurudzira mauto eZimbabwe National Army uye mapurisa kuti aferefete nekusunga dzimwe nhengo dzavo dziri kufungirwa kuti dzine chekuita nekupambwa nekubata chibharo kwavanyemba. vari kunzi vaferefetwe ndichief inspector Henry Doa uye captain Faster Edmore Gono vari muchiuto. Studio 7 yakwanisa kubata vadoa asi captain Gono vatenda kuti vakabvunzurudzwa nesangano reZHRC. Manyemba vakapambwa munguva yekunetsana kwaityisa kwaitwa Mzanu PF panguva iyi bato iri raidzinga vaimbwa mutedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Vakari Boni Nyemba vaipomerwa mhosva yekutsigira chikwata chaamai Mujuru icho chaizikamwa nekuti Gamma Talks. Mumiriri wechiredzi West mudare reparamende vaDarlington Chiwa vaudza Studio 7 kuti ndiyo vakamhangara nyaya iyi kusangano reZimbabwe Human Rights Commission.
Yeah, inini personally nemunhu wakaisa ikoko yandaitsvaka ijustice. No one is above the law. Yeah, I have a copy of their report and their recommendations. And my understanding is that the police at the provincial level have also received instructions to look into the matter. Isu hatingazivi but iwo vepo human rights pamainvestigation zavakaita vakaestablisha kumasafe house part but since like muripoti macho they must be guarantee yesefiti yake because anogona kuurawa. Vaongori vakaita mupenyu vakamuinterviewa vakanyora ripoti yake.
Sachigara weZHRC vaelasto mugwadi vati tizovafonere nenyaya iyi.
Well, kune maripoti akati wandei atinotambira. Ai kudezi shengi denda andri muofisi kuti kune nyaya yakambotambira abduction iri kumasvingo. Phone me tomorrow.
Vachiwa vanoti vakatombonyora tsamba kaviri kumukuru wemauto Lieutenant General Philip Valerius Vanda asi hapana chakabuda. Mukoma wakari Boni vasimbarasha Nyemba vanoti pakapamba munyina wavo akabva atanga kunyorera tsamba mbosha achivataurira mazita evanhu ainge vamupamba. Mamwe mashoko akanyora anoti Mukoma ini ndakutungamira tosangana mberi. Mukadzi ndakatoti atize nekuti vanomuziva vakatombomupa mari. White iye nemukadzi wake vane license yokuuraya. Musanditsvake vachanetswa nemweya wangu. Vasimbarashe Nyemba vanoti vakamhangana nyaya kumapurisa asi vakaramba kuiferefeta vachiti vainge vaita vatete. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Cheti charamba vaudza Studio 7 kuti vasati vaona gwaro reZimbabwe Human Rights Commission. Nakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.
Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira avakambenge vari mujeri rechikurubhi kwemazuva makumi masere mushure mekusungwa vachiratidzira nezuro vakaendeswa muchipatara muHarare mushure mekurwara. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, shamwari yamuzvare Masarira vaostalo Siziva vakambovharirwawo kuchikurubhi avo vaive namai Masarira pavakatanga kusanzwa zvakanaka vaudza Studio 7 kuti vakakachamadzwa neurwere uhu sezvo vaive vaswera vese.
Linda akatanga kurwara nezuro patakasvika kumba asi zuva rese tanga tiri tese asina kana problem tiri mutown. Asi akazongotanga usiku kuma 7 usiku akazotanga kukotsora nekurutsa matemperatures akatanga kukwira zvemhando yepamusoro zvekutoti ndakashaya kuti ndoita sei.
Vasizi vavaudza Studio 7 kuti muzvare Masarira vachiri kuongororwa navana chiremba asi vanoti pari zvino zvinoratidza kuti chipfuva chavo hachina kumira zvakanaka.
Pandamuona makuseni anga aitwa matest eropa akasiyana siyana and vanga vachifungidzira kuti aita mainfections pachest anonzi machest infections saka vanga vachiri kuendera mberi nekuita matest avo but muviri wake wakuita uchiita nani nekuti apiwa mainjections.
Vanxovizita mulambo vanoti muzvare Masarira vanogona kunge vakatapurirwa chirwere vari mujere rechikurubhi iro risina kumira zvakanaka.
Kushushikana zvikuru necondition ya Sicilinda avo vaiva muchikurubhi kwemazuva akati kuti mwedzi yakati kuti nzwa kuti izvo vari kurwara mwiri yavaisi kuvaitira zvakanaka. Chotishiyamisa nechekuti taitofamba dosi taungonzwa kuti munhu akuti akurwara vakurutsa chest mamuri kurwadza. Izvi zvetiri kususpecta kuti kufungidzira kwangu kuti maconditions emijere vaita vasina kunaka magumbezi asina kufumigatwa majera ana kufumigatwa mune inda mune dust mune mweya yakashata matoilets haana mvura. Izvi zvimwe zvezvinhu zvinokonzeresa kuti pamwe Sicilinda vava vasiri kunzwa zvakanaka nechest infection itanzwa nachiremba vachiti vanayo takuto suspecta kuti iwo majera anenge asina kunaka kuti vanhu vagare imomo.
Vanorwira kodzero dzevanhu vanogara kushoropodza majere emuno vachiti hana utsanana pamwe nezvekudya zvakanaka. Muna 2011, dzimwe nhengo dzeparamende dzakashanyira majeri mashanu emuno dzakabuditsawo gwaro rairatidza kuti kumajeri hakuna mvura yakachena, zvekushandisa zvakakwana pamwe chete nezvekudya zvinovaka muviri. Vasati vapinda muchipatara, amai Masarira vakaudza Studio 7 kuti rimwe dambudziko guru riri kuchikurubhi nderezvekudya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dutu mpengo Matthew irorine mafasha mune mepo inochikisa, kana kuti Hurricane Matthew, rasi ya vanhu vapfumba mwe vafa munyika natu dzararova zvakasimba. Nyika dzawirwa nedambudziko iri dzinoti Haiti, Cuba neBahamas. Mutungamiri wenyika yeHaiti vaJocelyn Privet vanoti vanhu vashanu vashaya uye mumwe chete haasi kuzivikanwa kuti ari kupi. Vanotiwo vanoda rubatsiro rwemishonga, chikafu nemvura kuti vange vachikwanisa kuyamura vanhu. Mamwe matunhu emuAmerica anonzi anogona kuwirwa nedambudziko remafashamu emvura iri. Nasi muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutarisa nezvenyaya yemagwaro eZimbabwe Special Permits ari kushandiswa muSouth Africa. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti riri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara pamwe nekushanda muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Special Permit aya kuti zvigadzirise ugaro hwazvo zviita wa2017 asati apera. Sangano iri rinoti izvi zvinobva muhurukuro yavakaita mwedzi wapera negurukota rezvemukati menyika reSouth Africa vaMelusi Gigaba. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Diana Zimbudzana vesangano reZimbabwe Exiles Forum.
Takaita musangano navaGigaba mwedzi wapera uyo tichida kukurukura nyaya dzakati wandei, dzimwe dzacho dziri dzekuti tichibvunzawo kuti ko mapemisi aya makapa zvizvarwa zveZimbabwe ari kupera musi wa31 December 2017 muchaita sei nezvavo. Saka minista vakaratidza kuti zvavakataura musi wa12 August 2014 nhasi ndizvozvo, hapana chati chachinja kureva kuti mapemisi aya haasi kuzorenyuwa. Saka tikutasa kuti kune zviuru zvingangosvike mazana mairi ezvizvarwa zveZimbabwe vachabatikana nekusarenyuwa kwemapemisi aya, nekuti vazhinji vacho havakwanisi kukwalify kuti vaende kunoapplya mapemisi mumutemo weImmigration Act South Africa.
Saka zvinenge zvakurevei kune vana veZimbabwe vanga vachigara nekushandisa mapemiti iwa?
Zvakutoreva kuti zvinhu zvakutooma, nekuti paakaiswa mapemisi aya achipiwa makore matatu, takaive nechidairo chekuti ndofunga hurumende South Africa yakapiwa nevimbo netariro yekuti kuda neimwe nguva zvinhu zvekuZimbabwe zvinochinja, vana veZimbabwe vagowanikwa vachidzokera kumusha kwavo neuwandu hwavo. Asi zvino tikatarisa zvinhu zvacho zviri kutoita zvichiwedzera kuoma. Saka vana iva vanyange vakaita chido chekuda kuzodzoka kumusha havangadzokeri zvinhu zvakaoma kudai. Saka kwatoo kuenderera mberi nekuoma kweupenyu kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno South Africa.
Chii chamuri kukurudzira kuti vana veZimbabwe vakatarisana nedambudziko iri vaite?
Isu tiri kungovakurudzira kuti kana vachikwalifya kunavo vane makosi neinei ngavanoapplya mapemits agara ariko. Ichi chikurudziro takachiita iyo gore ra2014 pakaiswa mapemisi matsva iyaya. Takaudza vana zvizvarwa zveZimbabwe kuti vanokwanisa endai munoita makosi anoita kuti muzokwalifya kuapplya kune mamwe mapemisi ari munomu, nekuti maonero atiri kuita zvichakaronesa pamberi apo. Saka vacho vanenge vakakwanisa kuzoita zvimakosi tirongo akudzira kuti aye wachienda muno apply muite mapemisa yekuda ugaro wenyu muno ungangozoite zviri nani kune vasina ndo patiri kushaya kuti totangira pai haa shuwa shuwa mwana otsva dombo mai votsva musana.
Hakunawo here mamwe mapemiti kana dzimwe nzira dzingaitwa kuti vanhu vagare muSouth Africa dzakafanana kana nehupoteri nezvimwe zvakadaro?
Vanhu vanogona kuita zveupoteri, asi tiri kutoona kuti iko kuupoteri kwacho kwakutonyanyisa kunetsa kukunda kumapemiti. Iye zvino South Africa ine yavari kuita inonzi blanket rejections of permits, kana kuti even vakasaita blanket rejections unongopiwa 6 months. Kana 6 months izvo zvapera, pemiti yako inyorwa kunzi scrary review yacho yakutorewa kuti iwo tatokunyima. Vari kuti iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti iyo vanhu vazhinji vanouya muno vachibva kuZimbabwe havasi kupotera nenyaya dzematongerwo enyika, kana kuti zvavari kutsvaga upoteri nazvo hazvipindi mutsanangudzo dzekuti uize refugee. Saka vari kuti vazhinji vacho vari kuuya kuzotsvaga chouviri. Saka nekudaro hatikwanisi kuti tivape mapepa eupoteri panyaya dzakadaro.
Pane mahunga-hunga ari kubudawo kunzi Sadiki ingangoitawo gwaro rekuti vanhu vemudunhu iroro vange vachishandisa. Pane zviri kubuda here?
Pari zvino achingori mahunga-hunga, saka hatisati taziva kuti mahunga-hunga acho achasvika papi. Tinongovimba nokunamata kuti zvichadero, kuti anobuda akadero mahunga-hunga, poita free movement of people, free movement of goods, vanhu vachikwanisa kufambidzana vachinoshanda kunyika dzakasiyana-siyana dzemuno muSadiki vachikwanisa kuti vawanewo chouviri. I think vanoda kuita the same system yakaita sei kuEurope, inova system yatokurudzira kuti dai zvadero zvigonakira tese.
Vanga vari muzvare Diana Zimbudzana, vanoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Exiles Forum, vari parunare muPretoria, South Africa, neStudio 7.
Vachiparwa chirongwa ichi, icho chiri kutungamirirwa nesangano reUN Women pamwe nekomiti yeparamende inomirira nhengo dzedare iri dzechidzimai.
Chekutanga ndechekuti tanga tichinge tichifanirwa kuva neofficial opening, asi sokuziva kwamunongoita Mugabe haadi kugara pasi, takaifanirwa kuva neofficial opening tikayati.
Paramende yeZimbabwe nhasi yaparura zviri pamutemo chirongwa cheUnited Nations cheHe for She campaign, icho chinokurudzira vanhurume kuti vashande pamwe nevanhukadzi mukuona kuti munhu wese awaniswa mikana yakaenzana muno zvose zvavanoita. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachiparwa chirongwa ichi, icho chiri kutungamirirwa nesangano reUN Women pamwe nekomiti yeparamende inomirira nhengo dzedare iri dzechidzimai reParliamentary Women Caucus, mutauri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vati chirongwa ichi chakanaka chose uye chinoenderana nebumbiro idzva remutemo wenyika iro rinopa mikana yakaenzana kuvanhurume nevanhukadzi mumabasa, munyaya dzematongerwo enyika, mabhizimisi nedzimwe dzakasiyana-siyana. Asi vaMudenda vayambirawo madzimai kuti kunyange hazvo chirongwa ichi chakanaka uye chichitsigira bumbiro remutemo wenyika, ivo vanofanira kutevedza tsika dzedu idzo dzinopatsanura mabasa evanhukadzi pamwe nevanhurume.
Chakanangana nekuremekedzana mudzimai nababa, vanhu vamwe chete vakaenzana sevanhu asi havana kuenzana muzviito zvemabasa dzakasiyana.
Sachigaro weWomen Parliamentary Caucus amai Monica Mutsvangwa vatiwo chirongwa chaparurwa nhasi ichi chakanaka chose uye vati hurumende yeZimbabwe iri kuita basa guru mukusimudzira madzimai nemwanasikana munyika.
Tiri kuda varume kuti vatange kutaura nekukosha kwakaita kusimudzira madzimai nekugona kunoita madzimai. Saka iye zvino lonji yaitwa pano haisiye neevhenti inongopera nhasi, asi kuti iprocess.
Vatiwo kuenzaniswa kwemikana handiko kungaita kuti vasatevedze tsika, asi kuti kunosimudzira mararamiro avo. Sachigaro wekanzuru yemadzishe Ishe Fortune Charumbira vati vanotsigira chirongwa ichi vachiti madzishe agara achikoshesa madzimai nguva dzose.
Chirongwa chokuti madzimai vakudziwe varemekedzewe chemadzimambo tinotitsigira zvikuru, noti tsika yedu chaiyo inoremekedza madzimai.
Chirongwa ichi chakaparurwa neUnited Nations muna 2014 uye kusvika pari zvino Pane vanhu vanodarika miriyoni nechidimbu kusanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakatosaina gwaro iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kuvhura dare reparamende mangwana. Asi nezuro dare iri rakatiwo harisi kufara nekusawirirana kuri muhurumende uye nyaya yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuenda kuLesotho vachitadza kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanokokera MDCT mudare reparamende vaInocent Gonese.
Chekutanga ndechekuti tanga tichinge tichifanirwa kuva neofficial opening. Asi kuzva kwamunongoita Mugabe haadi kugara pasi. Takaisanirwa kuva neofficial opening saka yachinjwa zuva ikanzi yadiitwa musi wechina. Asi zvisinei hazvo, mudare manga muchifanirwa kuva nenyaya yemidterm fiscal review statement yakauya naminista Chinamasa. Dambudziko raitika nderekuti Chinamasa paakataura statement yake mushoo yakazobudawo taiwa hazvisiri izvo. Saka mumwe wavadare unaribhu mutaira humushonga vabva vasimudzira nyaya yacho kuti zvinotoziva kuti inde zvipi ipapo. Saka spika vazotaiwa mandifuta ndoda nguva yekuti ndigozviongorora kuti chii chakatora nzvimbo. Kapamusana paizvozvo hatina kuzoenderera mberi tichidibheta kana kudhiskasa nyaya yemidterm fiscal review statement.
Ko yava Mugabe iyi yekuti vanga vasipo kuti vavhure dare zviri pamutemo, bumbiro remutemo rinoti kudii?
Ipapo ndo pamwe pane confusion zvakare, nekuti bumbiro remutemo ranga raakupa masimba matare eparamende ari maviri ozviongororera yega pavanenge vachida kuzosangana. Izvi zvekuti vaMugabe varamba vachizozora paramende hazvinoona kuzojeka zvakanaka zvofanirwa kufamba sei.
Vanokokera MDCT mudare reparamende vaInocent Gonese vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko atichangotambira anoti hurumende yeAmerica yabvisa pazvirango makambani mapurazi pamwe nevanhu vanotevera. Vaimbova gurukota rezvedzidzo vaEnias Gwedere, Mushakabvu amai Sabina Mugabe, Mushakabvu vaCharles Utete ava vaimbove munyori mukuru wedare remakurukota, koti amai Jocelyn Chiwenga vaive mudzimai waGeneral Constantino Chiwenga, vaive gavhuna weMidlands vaSifas Musipa, vaLeo Mugabe, amai Georgina Nkomo, mudzimai vaMushakabvu John Nkomo, vaive mutevedzeri vomutungamiri wenyika, uye amai Abina Chapfika, amai Eva Chombo, vaive mudzimai wegurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo, amai Rudo Charamba, mudzimai vaVajoji Charamba, vanove mutauriri wemutungamiri wenyika, kotiwo mabhanga nemakambani anotevera: ZB Financial Holdings Limited, Zimbabwe Financial Holdings Limited, Industrial Development Corporation of Zimbabwe, Scotfin Limited, Intermarket Holdings Limited, Chemplex Corporation Limited, Zimbabwe Fertilizer Company nevamwe. Mapurazi anoti Gori Farm, Norton, Longwood Farm, RE of Melbourne ndimamwe abviswa pazvirango. Muchirongwa chedu cheLive Talk patatarisa zveDiaspora Forum na 8 PM. Tiri kutarisa nyaya yekushomeka kwemari nekudzikira kwemari dziri kutumirwa nevari kunze. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda munyika vave kunetsekana nekushayikwa kwemari kumabhanga kubva kuhurumende zvayakangozivisa kuti ichaparura mabond notes mwedzi uno. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nagavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vopinda misangano yeIMF neWorld Bank yepagore muWashington DC. Vamwe vakuru muchipurisa nemuchiuto voferefetwa nenyaya yekutsakatika kwavakaribhoni nyemba. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.